rudzi rusina zvarwo. Nesuti nepatinogona nepatinogonewa. Pachokwadi tiri vanhu vanoshanda nesimba sihlobo zvame. Dai tachikurira kumbimbi ndoga. Kana Mwari rwuri rudo zvinoreva Mwari runyararo. Masikulu menu kutula. Ndanzwa mina mato nezviroto kuti zvibatike zvizadzisike. Zvinotode runyararo. Ona Mwari ona.
Mwari ona, Mwari ona vana vana.
Ona Mwari ona, Mwari ona.
Mwari ona, Mwari ona tanda mati.
Ona Mwari ona.
Mwari ona, Mwari ona vana vana.
Usifunu kutule.
Mwari ona, Mwari ona tanda mati.
Serenity. Ishe tino kumbira runyaro kana peace. Upenyu makandipa ndotenda ishe it's a gift. Ndikahara mangwana ndomuka nendiripi. Ndinoda brighter future from my mama, wife and them kids. No calamity. Upenyu wakanaka ndoda yakawanda misi. All of the pretty pretty faster life and all of them things. Saka hunai, ishe hunai. Chimbo patika ipanguva ino timbo konai. Pangumuka patika isi isi topo nai. Ah, na 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 na. Saka hunai, ishe hunai. Chimbo patika ipanguva ino timbo konai. Pangumuka patika pano isu topo nai.
Wana Mwari ona.
Mwari ona, Mwari ona vana
vana. Wana Mwari ona.
Yeah.